vachitaura pamusangano wanga wakarongwa nestudio 7 nemedia center vagari vepachiti chegrowth point vanoti mugwagwa uyu waparara uye une dambudziko rakatanga apo hurumende yakati marori anotakura zvinhu zvinorema matani anodarika makumi mashanu kana kudarika haachabvumidzwa kudarika pabechnak bridge vati marori ese anobva kusouth africa achienda kwamutare nemozambique ave kushandisa mugwagwa uyo usisina tara vati kambani yegreen fuels iyo ine chigayo chemagetsi munzvimbo iyi ndiyo imwe iri kuwedzera kuparadza mugwagwa uyu nemarori ayo anotakura nzimbe nezvimwe munzvimbo iyi mazuva ose mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai clemens dube vati vazhinji munzvimbo iyi vari kurwara neguruva rinosimudzwa nemagonyeti mumugwagwa uyu
nyaya yomugwagwa uyo inopisa hasha dzakatata mugwagwa uyu wari kunodipenzirwe chiudharatikirwa nevakawanda hama neshamwari dzapera mumugwagwa mubato vanza rapezvemabazeni
muzvina bhizimisi vapatrick makonzo avo vanotenga zvinhu zvavo kwamutare nekuchiredzi vati vanogara vachisangana nenjodzi mugwagwa uyu nekuda kwekuti hauna tara
matraka abidi anofamba muegreen field anosimudza dhasi rinoda kuma10 minutes kuti risetise kwacho kuzoona mberi upenyu hwarasika murodhi hunopfuura sei nekuda kwematsaona ari kuiti nekuda kwerudziro matsaona anopfuura makuwara kuvanhu vasingashaita havo vanopfuura sei izvi ndiri kutaura tichiti marekodis atizvinhu asingarekodiwo hatikwanisi kuva nemapidha iwaya
vamakonzo vatiwo hurumende haina hanya nekugadzirisa mugwagwa uyu uye vanoona sekuti kambani yegreen fuels iyo ine magonyeti anofamba mumugwagwa uyu inofanirawo kugadzirisa mugwagwa uyu vamwewo vataura pamusangano uyu vatiwo vanoona sekuti kambani yegreen fuels inofanira kugadzirisa mugwagwa uyu sezvinoita mamwe makambani akaita setonga tulex iyo inogadzira mugwagwa munzvimbo dzainoshandira dzakaita sehipo valley netriangle kanzura wenzvimbo iyi amai wishes hama vemdc alliance vati kunyange hazvo kanzuro ichiedza kugadzirisa mugwagwa uyu makambani akaita segreen fuels anofanira kubatsira kugadzirisa mugwagwa uyu
inini takamirira kanzuro kanzera kudai ndinotoshaiwa kuti ndotakira papi nenyaya yehurumende yacho nekuti inongotsikatsika kune inonzi dziriiwe unokuzisumbaiewase iri kuita mari yakawanda zvakanyanya yakushandisa rodziroro asi zvairikubatsira tizvionawo iye ndiyo yakatoya kuzobereisa muno muarea medu isi tichitoona tichiita ine varungu iri kambani hurihuru kudaro takatofunga kuti mugwagwa uruizvo zvizvi wakusinaka mai
mukuru wesangano replatform for youth development vaclarice madhuku vati kubvira pakutanga kwegore rino paita tsaona dzinodarika makumi manomwe uye pafa vanhu vanodarika gumi nekuda kwekusamira zvakanaka kwemugwagwa uyu vamadhuku vayambira makanzura nenhengo dzeparamende dzemunzvimbo iyi kuti vanogona kubviswa pamabasa kana vakasagadzirisa nyaya iyi
vatungamiriri vasina makanzuro kana mamp vanobva kuvanhu saka vanopihwa zvitemo zvekuendesa mberi kupariamende kana vachinge vatadza kupariamendi vanhu vanotaura vega vanosumuka vega isutitizwiro rozivikanwa ndozvoita kuti kana zvisina kunge zvazoitika tinenge tiine marekodi yekuti musi watatu takataura tiri kamwe chete kuti todawo kuti rodhi irigadzirwe
vamadhuku vati mumiriri wechipinge south vainok porusingazi vainge vavavimbisa kuti mugwagwa uyu unenge wagadzirwa kusvika panguva ino asi izvi hazvisati zvaitika hatina kukwanisa kubata vaporusingazi pamwe nevegreen fuels kuti tinzwe mativi avo musangano uyu ndewekutanga waitwa kumaruwa nestudio 7 yakabatana nemedia center ndakamirira studio 7 pachecheche kuchipinge south ndini godwin manguja.